manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gumiguru 7 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rokurudzira hurumende kugadzirisa nechimbi chimbi dambudziko ririkukonzera kushayikwa kwemishonga muzvipatara zvemunyika.
Hurumende ngaidzokere kuarrangement yainge iri kuita kumashure kuti mafarmasi vanopuwa mari foreign currency yekuti vatenge mushonga nedzezeki. Chechipiri, chinoti in the long run, Zimbabwe inofanira kunge ichigadzira mishonga yayo muZimbabwe zvataiita makare kare.
Bato reMDC rinozivisa kuti raendesa mberi musangano pakati pemutungamiri webato vaNelson Chamisa nenhengo dzeparamende dzebato uyo wanga uchitarisirwa kuitwa mangwana zvichitevera kushaya kwemunin'ina wava Morgan Tsvangirai vaCasper Tsvangirai avari kuradzikwa mangwana akare kuBuhera. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nechimbi chimbi dambudziko riri kukonzera kushayikwa kwemishonga muzvipatara nezvitoro zvemishonga munyika. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande avari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUmea University kuSweden vanoti kushayikwa kwemishonga munyika kwave kuita kuti vezvitoro zvinotengesa mishonga pamwe nezvimwe zvipatara vakwidze mitengo uye varambe kutambira varwere vanenge vachida kushandisa makadhi emedical aid. Dr. Nyamande vanoti hurumende ndiyo chete inokwanisa kugadzirisa dambudziko iri iro rinonzi riri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze. Vanotiwo hurumende inofanirwa kudzosa urongwa hwaivepo hwekuti makambani emunyika akwanise kunge achigadzira mishonga pane kutenga kunze. Vanotengesa mishonga vanonzi vari kuti havasi kuwana mari yekunze inokwanira kuti vange vachikwanisa kupinza mishonga iyi munyika sezvo vasiri kupiwa mari inokwana neReserve Bank of Zimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana Reserve Bank of Zimbabwe panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita na Dr. Nyamande.
MuZimbabwe maita dambudziko guru semazira muri kuita kubva pakaanaunzwa monetary policy na Minister of Finance na RBZ Governor vamanguche. Pane zvakawanda zviri kuitika kunyanya kunyaya dzemari. So mafarmasi vanga vari papriority list yeRBZ pakuwana foreign currency. So vaikwanisa kutenga mushoga kunze kwenyika vachipuwa mari neReserve Bank ari maUS dollars. Saka tinononge zvinhu data arrangement iyo inenge isiri kuitika nemazvo. Saka mafarmasi akawanda muHarare kubva nezuro marumwe zviri kutitarisa mazuva mashoma apfuura aya vakatanga kuramba kutambira mamedical aid cards. So whether wanga uchishandisa CMAS kana kuti PCMAS kana First Mutual ukaenda nekadhi yako kufamasi varwere vakawanda vari kudzorwa kunzi hatichatambire mamedical aid cards. Chechipiri, mishonga yakawanda yaakutengeswa nemaUS dollars. So tine mafamasi kuti vanhu vari kuenda varwere vatinenge tanyorera mushonga vanoenda vosikonzi tiri kutengesa nemaUS dollars. Chechitatu, kune mamwe mafamasi vari kupega mari yavo kumaRTGS dollars asi vachiconverta nemarates ari kuwanikwa kuparallel market yemaUS dollars. So for example, kana mushonga uchifanira kuita 30 US dollars iwo vanenge vakuti uri kuita 90 dollars. So tinoona kuti maprice emushonga aita go beyond the reach yevanhu vakawanda. Zvimazira munoita kuZimbabwe vanhu vakawanda havana mabasa, vanhu vakawanda vari informally employed kune vari employed vacho vashoma vari kutambira mari inoita kuti vaone bunduso muupenyu wavo. Saka tingatipani dambudziko guru.
Saka imi sesangano zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe tichitarisa kuti upenyu hwevanhu ndo hwatarisana nenjodzi?
Chekutanga tinoti hurumende inofanira kuisa priority kune zvinhu zvakakosha. Ende upenyu hwemunhu once hwaarasika haukwanisi kunge huchakafa. So senyika ngatiisei utano hwevanhu pamusoro-soro. So hurumende ngaidzokere kuarrangement yainge iri kuita kumashure kuti mafarmers vanopuwa mari foreign currency yekuti vatenge mushonga nereservebank. Chechipiri tinoti in the long run Zimbabwe inofanira kunge ichigadzira mishonga yayo muZimbabwe zvataiita makare kare. Munoziva kune makambani akaita sana Cape, makambani akaita sana Varicam, makambani akaita sana Natfarm for example. Vaikwanisa kutogadzira mishonga yakawanda inouya taakutenga kunze kwenyika yaigadzirwa muZimbabwe. Izvo zvinoreducea dependence neforeign currency, zvinoincrease mabasa munyika uye zvinoita kuti mishonga ichiwanike yakachipa. So government inofanira kugadzirisa panhu ipapo. Then chechitatu, I think government inofanira kugadzirisa the root cause yeproblem. Root cause yeproblem ndezvinhu zviri kuitika kumusika wemari. As long as kumari kuchinge kusina kugadziriswa, tinoona kuti back and forth icharamba iripo. As at the end of the day, zvinonzi when two elephants fight, it is the grass that suffers. Mapatients ndo ari kusafa. Nenyaya yekuti vanoenda kumafarmers voshaya mushonga. Asi kumamedical aid vari kubatsirwa mari pamwedzi pamwedzi. Ende mari iyoyo haisi kuzovabatsira kuti vakwanise kuwana mushonga.
Saka zvii zvingaitwawo nevari kubatirwa mari dzavo asi vachizoshayiwa mishonga? Vanokwanisa here kumisa kubatirwa mari idzi kana kuenda kumatare dzimosva?
Ya, ipapo pari ndingati pari kriki zvinonetsa kuti umise mari kuti ibatwe nemedical aid. Nekuti kana uchinge wamisa kubatwa kwemari yemedical aid, paunozoda kudzokera kuti chindibatirai mari iyai, mamedical aid akawanda vanoti chitangisa as if waakuuya sememba itsva. So ipapo panonetsa. Asi tingati pane zvidaro ramatare rechipiri i-violation yekodzero dzevanhu kuti munhu ari kubatsirwa mari asi asikwanisa kunowana mushonga yake. Saka ipapo tinoimba kuti magweta nemamwe masangano akaita sedu anomirira kodzero dzevanhu tichagara pasi toona kuti tingabatsiranisei tikwanise kumiririra marights ematient kuti kana achinge aenda kufamasi munhu ngaawane mushonga as long as medical aid yake yange iri kubhadharwa zvakanaka.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare kuumia kuuniversity yekuSweden, kuSweden kwakare neStudio 7. Bato reMDC razivisa kuti rave kuendesa mberi musangano wanga wakarongwa kuitwa mangwana pakati pemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nenhengo dzeparamende dzebato iri kuitira kupa mukana wekuti nhengo dzebato dzive pakuradzikwa kwemuninginavo vevaimbo vemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, vaCasper Tsvangirai avo vakashaya mukupera kwesvondo rino. VaTsvangirai avo vanga vave nemakore makumi matanhatu nerimwe ekuberekwa vari kutarisira kuradzikwa mangwana kumusha kwavo kuBuhera. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti musangano wamangwana uyu wanga wakanangana nekuti vachamisa vazeye nenhengo dzeparamende idzi zvinotarisirwa kunge zvichizoitwa muparamende. Studio 7 yakundikana kubata vemhuri yekwaTsvangirai. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMafume pamusoro penyaya iyi.
Musangano wanga uri kumangwana wenhengo dzemaMP wanga uri musangano wekuti president vasangane nemaMP titaurirane tibhuye agenda nezvichoda kuitwa muparliament. Vane mashoko avari kuda kupangana nemaMPs. Zvamuri kuonawo nyika haina kumira zvakanaka, mutema haina kumira zvakanaka, ikonomi haina kumira zvakanaka. Saka tatichida kuti tiise musoro pamwepo tione kuti vangaita sei muparliament kuti tinge tichigadzirisa nyika, kuti vangaita sei muparliament kuti tinge tichipinda mugwara rekuti tinge tichishanda zvinhu zvakaresveka pamaelections akapfuura nekuti nyika tende tinayo uye maparlamentarians ofamba negwara riti. Asi izvi zvazotadza nenyaya yekuti tawirwa nedambudziko semhuri yeMDC vakatipatsvangirai vakatisiya. Saka very alliance mangwana nemhuri yacho. Saka taona zvakakoshera sebato munhu watakashanda naye zvikuru, munhu aibetsera brother wake vaTsvangirai panyaya dzekufambisa kurwira vazhinji ivo vanga vari businessmen but mu business imomo vaifamba vachifamba vachibetsera bato vachifamba vachibetsera mukoma wavo.
Tiri kunzwa uyu pamusangano wanga uchinzi munotarisirwa kuita mangwana uyu kunzi vachamisa vanga vachitarisirwa kunge vachitaura nenyaya yekupinda kwavo muhurukuro navamunangagwa pamusoro pechigaro chavanonzi vanoda kupiwa, zvakamira sei?
Izvozvozvo president vangu vakataura kuita sevachadambuka huro, hakuna kukurukura kuri kuitwa, hapana bepa ratiraunzwa, hapana nhume yati yatumwa ku MDC, hakuna zvakaitika panyaya dzehurukuro idzi. Tiri kungodzinzwawo mumapepanhau nana Twitter nezvimwe zvakadaro. Isusu tine 5-point plan yakaitwa napresident inobetsera kuti Zimbabwe inge ichifamba zvakanaka. 5-point plan yacho ndiyo kudila nenyaya yemaelections akabirwawa kuti tinge tichifamba zvakanaka tisinganyeperani. Vapresidendi naspokesperson wavo vangu vavabvira kutaura kuti hakuna zvakadaro zviri kuitika.
Mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iye zvino tochimboenda kuna Evans Sininga weStudio 7 achitipa chirongwa chiri kutarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuwai muri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega tichitarisa zvinoitika muupenyu hwevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo vanosimudzira mureza weZimbabwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tichikurukura maererano nemabhizimisi munyika yeZimbabwe ari kuitwa nevakomana nevasikana vechidiki. Muchirongwa ichi tichange tichikurukura namukoma Tafara Makaza veZim Taxi. Mukoma Tafara, ndinokuchingamidzai kuchirongwa. Tanzwa kuti mimi matangawo chirongwa chinonzi Zim Taxi, mungangotitsanangurire muchidimbo kuti Zim Taxi iyi inomborevei, zvinofamba sei kuZim Taxi?
Yeah, ndotenda nokunipanguva. Zim Taxi app inoita kuti inobetsera vanhu vanenge vachida kudana mataxi kuti anga ari manheru kana masikati kana usina mota kuti ikutakure. Ikutakure unongoposta pa app yedu kuti uri kuda kubva pakati kuenda pakati. Ni driver anenge achishandisa app yedu anobva aona request yako obva akutakura. Kana akapedza kutakura unomubhadhara then wobva mupawo nerating kuti akudrivawo zvakanaka here.
Yato Uber here?
Yato Uber
muZimbabwe
kuti iyo inopia iyo inobetsera vanhu kuti vachajiwe mari dzakanaka nokuti kana munhu apedza kutakukwa anobva akonfirma mari yaabhadhara kuti ndiye remari nokuti ndasangana nevanhu vakawanda vanenge vachindoudza kuti mapraizi ematekisi akawanda iwo ana atendeki nokuti dzimwe nguva vamwe vanokuudza kuti $10 pamwe kuti $9 then vanogona kukudhurira manheru asi kuti isusu manje tinenge tava kubetsera kuti onongoziva kuti kana ukawana uri taxi yezin taxi inenge iri reliable inenge yakachipa futi mapuraizi acho unobva wati unokonfirma kana wapedza kutakura.
Makazvifunga sei zvamakatanga izvi mukoma izvi?
Ya inini ndinodzidza ikoko kuamerica saka ndaangoti ndichiuya ikoko ndikaona vanhu vachishandisa uba ndikabva ndafunga kuti ko kana ndikazodzokerawo kumusha uku ndingati ndingashandisawo technology nenzira dzakadii ndobva ndangoti rega ndii ndigadzirewo zimutaxi yeyo nokuti kana ndiri kuamerica uko ndinodzidza computer science.
Saka muri kuona ichifamba zvakadii kubva pamaitanga kusvika pari zvino?
Hairi kufamba zvakanaka kwazvo iko zvino yava nemavhiki maviri ichishanda tatotakura vanhu tava ne 33 rides saka tatashanda nezimutaxi kugweru nekubhuruwayo nekuharare asi iko zvino tiri kunyanya kutsingamidza kuti tinazo kutangira tiri kubhuruwayo nokuti kubhuruwayo hakuna zvinhu zvakaita sezimutaxi zvakanyanya.
Mamwe matambudziko amungati ndo amunosangana nawo mukuita basa ramuri kuita rende api?
Ya matambudziko ariko ndeyekuti vanhu vanodriva mataxi vanonyanya kuhwisisa zvinhu zvetechnology seuber sezimutaxi madriva vanenge vakaita vanhu vechidiki then madriva vanenge vakaita vanhu vaya vakati kureiwo vanenge vachidii vachitora nguva kuti vahwisise kuti chinhu chacho chinoshanda sei.
Pana here vamwe vamati mambosangana navo vanoti isusu takazotakurwa tikazobirwa tikazorohwa kana vakazopondwa zvikazopinda vakapindawo mutsaona dzimwe dzakasiyana siyana?
Ya pasati pava nevanhu ivavo nokuti isusu vanhu vose vanochaira mota dzinenge dziri pazimutaxi tinonatso kuvawo kutaura navo in person totora madetails avo number plate physical address saka ose driver waunowana pazimutaxi munhu watinenge tichitoita tichitozivana naye.
Kunewo mumwe wechidiki semi ari kunze uko ane shuviro yekuti rimwe gore kana ndikakura ndoda kuzoitawo samukoma Tafara ndichiitawo zvandinoita. Mashoko amungamupewe kumukurudzira ndeyekuti kudii?
Mashoko andingamupa ndeyekuti anofanirwa kugara achiziva zviri kuitika kumusha nokuti nguva dzakawanda vanhu kana vakaenda kuzhe vanonosvika vodzidza zvinhu zvakawanda kwazvo asi kuti unenge usinganatso kuziva matambudziko ari kumusha kuti ugova nemabhizimusi anogona kudii kubetsera vanhu vayava. Saka ukagara uchitaura neshamwari dzako dziri kumusha nemhuri yako kana kuti uchimbouyawo unobva zvaizobva zvaita nyore kwauri kuti kana wakuti wakuda kutangawo bhizinesi rako zvikuitire nyore.
Naiwayo mashoko enyu mukoma Tafara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Hanesu tinotenda
vateereri, tinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatinotarisa zviri kuitika muupenyu hwavo nezvavari kuita vachisimudzira mureza weZimbabwe. Nhasi tanga tichitaura namukoma Tafara Makaza veZimutaxi. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakupakurirai zvakare chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Morara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans Zininga nechirongwa chako chinodzidzisa pamwe nekupanjere kune vechidiki. Iye zvino toenda kuna Praxidis Jeremiah weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero chechikristu. Ari kukuchingamidzai muchirongwa ndiProphet Jeremiah. Nhasi uno tinamufundisi Chakangwenya vanova vekereke reSalvation Army. Makadini mufundisi?
Dziripo hondo yeriponi iso chaiyo.
Ini mufundisi muchiri wechidiki, makabva matoodhenwa here muri kuZimbabwe kana kuti makazouya muchiodhenwa mava kuno kuAmerica?
Ndingangoti kunongedzera kwaMwari kwakagara kuripo. Ndinorangarira baba vangu ndine 16 years vachindoti iwewe uchava mufundisi, ndikavaseka. Ndiri kuchinoi kuZimbabwe nokuti ini chaindaida kungova muimbi nekuwa mutepenyuri kwepa radio DJ yao. So mwari wakandi batira wakandi ita izuzo ndika tamba bora ndika nashuka kukepsi United ndika avamu imbi ndika ita zose zandaida kuita ndofunga mwari wabondi mundotaka wapede rezo wango uchida kuita iwe. So ndakuda uti nchukusha ndika izu angu manji. So kurewa uti izuire ilichi profita lakangira taoro na babaria rakazoitika, you know, about maybe almost 7 years ago. Ndipo ndakapinda muchifundisi. Ndipo ndakuchiita hangu ndichingoita zvisina kuenda kuchikoro kwechifundisi. Ndikaita chechi yakabudirira zvikuru. Mwari vakati ndoda kuti uende kunova kuya kunonzi kuordainwa nekuwa commission semufundisi.
Kuzodzwa.
So kuzodzwa kwacheko ehe. Ndo zvandakaita through nda so ndichipedzawo ikoko ndabva ndapiwa svondo yeSalvation Army iri muNew York City ino ndiyo ihombe ino muNew York imomo svondo kwandiri.
Ndakanzwa zvekare kuti makavamba chechi apo munopupura nekutaura murimi rweshona.
Tine svondo yatinopupura nekushaura murimi rweshona nendevele inosangana yatinoti interdenominational fellowship yemaZimbabwe kuHarlem. Vanosangana ipo musvondo mangu imomo, saka ndinongovapawo nguva masikati vanobva kumachechi zvavo osangana vakutoimbawo dziyo na haleluya hozana nokuimbawo murimi vakurangarira kumba zvinonge zviri muchishona nendevele.
Munoona zvichibatsira here?
Zvinobatsira nokuti zvinoyamura kunoti kuno kumachechi zvaikuno kuasiyana. Vamwe vari kumachechi mamwe echirungu evarungu chaivo chaivo ayaya zvokunokanganwa kuti siyabonga baba haleluya siyabonga unokanganwa izvozvo. Saka ukachinzwa chao chakuimbwa nevamwe haunobva wafara chaizvo, unogonzo kudokwairira kuti dai ndambodzokera kumba. So zvinobatsira.
Nguva dzedu ndodzatibvumira kuti tibvambire mberi muchitipa ashoko mufundisi here.
Ndingangokupai ino shoko rinobva kuna Jeremiah 29 verse 11. Inova vesi yandinofarira zvikuru. Ivesi inondibatsira zvikuru kakawanda. Inotaura pamusoro peurongwa hwaMwari, pamusoro pedutese. Ndichaitaura ngu nechirungu kuti zvibatane. For I know the thoughts or the plans that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Kureva kuti Mwari urongwa hwavo vachitisvika, urongwa hwavo vachichizvarwa tiri vana vadiki, urongwa hwakanaka. Hausi urongwa hwokuti tirambe tiri vanhu vari mukurwadziwa kana mukushaya kana kuti mukutambudzika. Dai taramba tichifunga pamusoro pekufunga kwaMwari pamusoro peupenyu hwedu, izvozvo zvinotibatsira kuti diabhulosi hawane pekupinda napo. Saka tikaramba tiri muurongwa hwaMwari uye nokudanana naMwari nokuvaitira zvakanaka, ukama hwedu nahwo hunoramba hwakanaka, uye diabhulosi hawane nguva yekupinda matiri.
Motipendera nemunamata mufundisi.
Baba, ndoda kunamata nezita raJesu panguva ino. Tinamatira vana veZimbabwe Mwari panguva ino Mwari. Zvikuru sei ivavo vanotambudzika Mwari, zvikuru sei vari mudhorobha Imbare kana kunde kupi kwavari kokoko kwavari kushaya mvura, kwavari kupedzisira vakubatana nezvirwere Mwari. Ndinonamata nezvacho Mwari, muvachengete vana venyu Mwari. Ndinonamata munerera Mwari, chirikadzi Mwari dziri kusiyiwa Mwari, dziri kungotandarika nenyika Mwari. Taakunangana nenguva yemvura Mwari, zvakanaka sei kuti mumbotiunzirawo mvura, mvura igonaya Mwari. Notoziva kuti Mwari kana mvura yanaya Mwari, vana venyu vanogona kuwana chekudya, vanogona kuwana chekunwa Mwari, uye vana venyu varimi vanorima Mwari. So komborerai Zimbabwe Mwari, titungamirirei nezita raJesu tinonamata. Amen.
Amen. Tinotenda mufundisi Chakangwenya. Apo mange makateerera kuchirongwa, apo tinobata zvechitendero. Nguva dzedu ndodzadyana. Ari kukuoneka hii ndi Praxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes Jeremiah weStudio 7 muhurukuro yaaita naPastor Chakangwenya vekereke Salvation Army avari muno muAmerica. Kambo kamunonzwa muchirongwa Jesu isimba rangu kanobva kuchikwata cheChrist Like Choir. munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chapinda mumasemifinal emukombe wechibuku Super Cup mushure mekukunda chikwata cheHerentals 5-4 mumapenalty pamutambo watambirwa kunhandare yeRufaro muHarare nhasi masikati. Zvimwe zvikwata zvapinda mumasemifinal zvinoti Caps United, Harare City neTriangle. Muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe anoti masemifinal aya akatarisirwa kufadza vazhinji vanotevera nhabvu. Ngatinzwe hurukuro yaaita naMarvelous Mhlanganya weStudio 7.
Nasi chikwata cheTriangle charova chenikut 5-1 kurakidza kuti chakuenda kumasemifinals echibuku Super Cup. Iyezve ndezvekutanga kuti chinge chichienda kumasemifinals. Vawana magoals avo kuna Ralph Kaondera agoyesa kaviri kuzoti Collins Dua agoyesawo na Russell Madamombe nae uye Agripa Murimba. Saka Triangle yakuenda kumasemifinals. Dynamos yaiendawo kumasemifinals kwanga kuri 1-1 pafull time apa yanga ichitamba neHerentals. Dynamos yagoyesa nemufana yanonzi Quality Kangadze kuzoti Herentals yagoyesa penalty yafa kuna Blessing Maunganidze. Asi Dynamos yazohwina kumapenalties yawina 5-4. Saka Triangle neDynamos zaienda kumasemifinals.
Ko mitambo yakatambwa neZuro yakafamba sei?
NeZuro Harare City yatotora mukombe wechibuku Super Cup ka2 yakwanisa kuti inge ichirova Highlanders ne2-0 kwagoyesa Wilfred Muvirimi na William Manondo. Manondo zvakurakidza kuti since 2014 ichitanga chibuku Super Cup iyi agoyesa 13 goals. Vakuenda iyezve kufinal vafana veHarare City. Kuzoti Caps United yaita mangange 0-0 nechikwata chechapungu ikoko kuAscott kugwero. Asi Caps United yakuenda kumasemifinals nekuti yazohwina 5-4 pamapenalties. Saka mateams atoenda kumasemifinals anoti iwo Harare City, Triangle kuzoti Dynamos. Iyezve ndo matimu anenge achienda kumasemifinals chibuku Super Cup.
Masemifinals aya achatambirwa kupi uyezve rini?
Masemifinals hasati taziva kuti achatambira kupi, iyezve draw haisati yaitwa. Asi achatambwa musi wa28 October, date ndo ratinonyatsoziva. Asi tinotarisira kuti ange ari masemifinals anonakidza kukatarisa. Triangle iri kuita zvakanaka mazuva ano. Dynamos iri kustruggla asi yapinda musemifinal, saka inogona kuti inge ichiita anything. Caps United haisi kutamba mushe mukana mukuru wokuti inge ichiwanawo kapu yechibuku Super Cup. Kuzoti Harare City itimu yagara ichitamba mushe muSuper Cup. Vane 2 titles yezvi vakambosvika kune ime final, saka vakatarisira kuti vange vachitamba zvakanaka.
Uye anga ari muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe achitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 ari parunare kuulawayo.
Gani musika na dai wani daira siga tumuko waja de mani kwanira munenge muneru chiva ndoro kupurira nigani zvamani pane nomutambira nigani uyu mukana ndotoshandisa nigani mama vangu ndotovazivisa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rokurudzira hurumende kugadzirisa nechimbi chimbi dambudziko ririkukonzera kushaikwa kwemishonga muzvipatara. Dynamos inobatana neCaps United, Harare City neTriangle kupinda masemifinal emukombe wechibuku Super Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nekusiyai mina Sendekile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.